pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei tangatiri kutarisa zviri kutaurwa navaNelson Chamisa mutungamiri webato reMDC panyaya yekutiva vawanikwe ivo vachipinda muhurumende yemubatanidzwa nava Emmerson Mnangagwa veZANU PF.
Well, let me state categorically, definitively and authoritatively that I've not had any discussion, any contact with Mr. Mnangagwa or any of his representatives or envoys. Utaurirana atichike, isatina damzikoni naurirana, atichungja tinga adi kutitite, inyaya kutitite, erisa zamute kweterera, tositana kuno nyuda, yoshili temba kutu unengo ingwena, ya jera ugara murwizi, inini uchi zandika nuda kuno pinda murwizi, makomo, ndoko na kumeseka mshambira, wono ndi pasu kapu, wono kwa dumbura tishaku, kuzimba ndati angarara pamusoro pemvura achiti ini ndinoti handiopa ruware pandine ndakajairira ndopandajairira nokundo kune vanhu toona kuti zvinhu zvinoda kugadzirwa munyika ndezvipi.
Muri kutaura naSicilius Tengeza ndiri kuCape Town. Iri mudariro iri kutoshunguruza vakoma nekuti izvezvi zvimakwiri ari kuita zvinhu kumusha isisi totori kunze kwenyika tiri kudya tichidzika sevabereki nevana vari mukati menyika yeZimbabwe. Tiri kuitika ndechekuti ivo mutungamiriri wedu wenyika vanongoita chimbimbindoga chavo vega, chimbimbindoga ndechavanacho. Sekutaura kwavo kwavakatanga kuiswa papozishen yepuresidendi evakafolowa kumashoko ava vaitaura manje vakangotaura savana kuzozadzisa zvido zvevanhu. Kana vanga vari munhu akuona kuti zvinhu zvamukundawo vanotaurirana kuti amisa ite Zimbabwe nangaro yeZimbabwe ngavataurirane. Kana vataurira vanhu voona kuti move forward ndenyika tore kuparaana tineka makakati anofani vatiofa
havenjiuri bedbridge hakuna kutombo naga evendri mutikiye fiyori kubama kusena na nakandama tikupusha kuru wakwana kana bedroom irimo bedbridge wana wazini nga awazibone nga wale gezi hivyo ni zakubra pasha kwa na waka wakabira ma election right now wapana kubana kwa wanga dene division because iyo waka nwaka wina uya kastaira kana nwa ni government yechi ofichi waka wina mashofu zima uwe mashofu nikango ti mashofu shete haru kutambira baboli wato rambo ta haru kutambira ano kwa vire kutambira kina akari kana spa nana envi chazi ba wese akato vara wakarovaro kaza mapepa nekuti nozi for stock take but hapana munhu anenge arimo saka stock take ndo wanani pasina munhu aripo
ndinonzi jengera ndipo kutipatira nguva zvava zvakanaka kuti vanhu ava vabatane bhozi zvina zvina kuti mirira zvakanaka kuno.
Imi muri kupi mukoma?
Ndiri muHarare.
Sei muri kudaro nekuti tiri kunzwa ivowo vachamisa vari kuti pari zvina hapana nhauriranwa dziri kuitwa saka pangagadziriswa sei semaonero enyu?
Situesheni zvaziri zviri kuafekta zviri kuvhiringidza kunyanya isusu tiri paground kuti izvozvi ndikada kuti ndichipinga chingwa kana mushopo hamuna ndiri kuonzi vanhu vasikuwirira hazvigonekeri kuti vawirirane vari vaviri izvozvo zvinhu zvotifambirawo.
Saka dai maiwana mukana wekutaura navo vaNelson Chamisa veMDC maiti chii?
Ndinovati vachamisa handitika tozviziva kuti havana pamubhozonge vachinzi havasi kutonga zvavo badii vanenge vari pinjwa badii zvichifamba siyana nokuti usvudza vana nenzara kuti vazive kuti ndiwo mberi mutengo chaiya chaiya izvozvi apa hamuna chingwa mushopo.
Muri kupi?
Ndiri muHarare padhuze chaipo chaipo imuna samora mazhia hamuna zvinhu varungoa vachingotiwa hatina forex yekuhodha zvinhu ari zvakamira sei uyo mamashopo akangofara.
Inii ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.